Zvekwata izvi zviri kudzoka zviri maoko chete mushure mekurohwa mumitambo yavo kunyange hazvo vaive vasimuka muHarare vachivimbisa mafaro. Masebos ndio akatanga kurohwa apo vakadamburwa 31-26 nemugovera makwikwi e2017 Africa Gold Cup Group 1A ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma-2019 Rugby World Cup ayo achaitirwa kuJapan. Chero yekunyanyorwadza mukurohwa uku ndechekuti maSevens aive akatungamira 23-7 apo zvikwata izvi zvakaenda kuzororo, asi vakazokudubuka zvinotyisa zvikwata izvi zvadzoka kubva kuzororo iri. Kukundwa uku kwasiya mubvunzo kuti maTables achakwanisa zvekare here kubudirira kuenda kumafinari eWorld Cup mushure mekupedzisira kuita izvi muna 1991 apo vakanokwikwidza kumakundano akaitwa akatifararira kuEngland, Wales, France, Ireland neScotland. maTables anofarira kukunda mumutambo wavo unotevera uyo vari kusangana nekinya sondorino kuti maroto avo ekutora mukombe wemuAfrica uyu uyezve ekuenda kuWorld Cup arambe aripo. Zvakamira zvakadai mavanga ekurohwa kwemaSevens asati adzima, maOrioles akatevera izvi nekuwisirwa pasi 1-0 nemaBrave Warriors mumutambo wavo wekutanga wemunzira yekuenda kuma-2018 Africa Nations Championships nechibodzwa chakabva kuna Henrik Somaev kwafamba maminitsi 50 nerimwe chete. Asi Zimbabwe ichiri nemukana wekudzorera zvayakaitwa apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare muNational Sports Stadium Sondorino mumutambo ucharatidza chikwata chaenderera mberi nemakundano aya. Vanotevera mutambo uyu havasi kunyanyotya zvavo nezvakaitika muSemunyoma Stadium nezuro, mumwe wavo ari mutsigiri weCapes United vaInnocent Mtena, avo vanoti maWarriors achakunda mumutambo unotevera.
Tiri kurwadziwa zvedu bhati kuti Zimbabwe yari 1-0 bhati hatotokotasawo pazvetemechi kuti chii togona kukoirovowo kana 2-1 saka 1-0 haio haizvizauti inoyangotyisa kozi vakazovo pamusha pedu tinovarovowo chii kana 2-1 tinohwina tinovimba namhofu kuti.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vamakabhi makamure vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekurohwa kwakaitwa maOrioles, asi vachiwedzera ivo kuti vane chivimbo chekuti chikwata chaSunday chidzambwa ichi chichakunda apo zvikwata izvi zviri kusangana zvekare.
Mwoyo wangu utorwadzikana zvisingamboiti watima yavanoudyiwa si 1-0 rinani tinogona kuzodzorwa kunoku patimba inenge yadzokawo yauya kunoku vakomana ngavarambe vane pawa vadzokera kumashure painouya kunoku tinogona kuidya tinohwina tinozviziva sapoti chaisapoi sapoti yakakwana.
maOrioles ari kutarisira kupa mufaro kuvateveri venhabvu sezvavakaita svondo rapera apo vakatora mukombe wekosafa castle cup mushure mekurova Mozambique, Seychelles, Swaziland, Lesotho pamwe neZambia. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachisi kuda kuita maOrioles ekutanga kukundikana kuenda kumafinari eAfrica Nations Championships kubvira makundano aya akavambwa muna 2009. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.